Mumwe wevashandi abaiwa nhomba nhasi asina kuda kudomwa zita rake ati ange aine kusvika kukuru asati abaiwa asi iye zvino hana yake yadzikama.
Zvakanaka kundibaiwe as a nursing student and vamwe veijangu havasi kuda kubaiwa sikana ngunoti ini ndikanobaiwawo zvinokwanisa kuenkarija vamwe kuti vabaiwe tiko sofa hapana mabadbad effects atatitanzwa nezvazvo.
Mumwe mushandi wezveutano asina kuda kudomwa zita rake atiwo zvakakosha kuti ruzhinji rubayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere che-COVID-19.
Social media iri kubudisa shoko rekuti munhu ari 60 and above haakwanisi kubayiwa, munhu ari 15 years and below haakwanisi kubayiwa. Please tinokumbira kuti munhu ngaabude mumba make aende anobayiwa.
Mumwe mushandi wezveutano anoti agutsikana pamusoro pamaitirwo ari kuitwa basa pakubayiwa kwenhomba.
Tingataure yatingati muchirungu social media kuti iri kubudisa yatingati unverified information inyaya yevaccination. Saka tinokakurudzire vanhu veruzhinji kuti aiwa imi munofanirwa kuteerera kureliable source of information kunova ndiwo kubazi reutano kune nyanzvi zveutano.
Mumwe mushandi mubazi rezveutano ati anoona zvakakosha kuti pamboonekwa kuti nhomba inoshanda sei kune vari kubayiwa.
Ndikuona sechinhu chidangutango unenge uchine kakusha kaunenge wako mukati ngenhana yako, asi ndaida kungomirirawo vamwe vatinenge vabayiwawo kuti vari kuzvinzwa sei after mazuva maviri kana zuva matatu, then tobva taona kuti pakanaka tochinda kunobayiwa.
Mumwe mushandi wehurumende anoti azviite kuti azvipire kubayiwa nhomba.
Yakabva kuchina, kuchina kwacho ndoko kwakanyanyisa vanhu vakawandisa, asiwo machinese acho ndovogadzira vaccine yeyo. Voiunza kuno kuAfrica voti vanhu vabayiwe, vanga vadi kutanga vatanga vaita maexperiments kana pamhuka kana kunyika kwavo first.
Mutauriri mubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana vaDonald Mujiri vati chirongwa chekubayiwa nhomba chiri kufamba zvakanaka uye havasati vanzwa zvakaipa zvati zvaitika kubva musi wachatanga.
Ndakatendererawo kuManicaland province muri mudistrict weBohera paMurambida National Hospital tichiona kuti zvinhu mishonga yakasvika here, zvirokwazvo mishonga yakasvika zvakanaka uye vanhu vari kubayiwa here, vanhu vanga vachibayiwa zvakanaka vatingati mahealth workers paMurambida. Handingati pane chatitanzwa, hatingati maadvert events.
Hurumende yakazivisa nezero kuti vanhu vabayiwa nhomba iyi munyika yose vainge vave zviuru gumi nechimwe nevanomwe. Vanhu vaviri vakafa nechirwere che-COVID-19 nezuro, ukuwo vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nacho chirwere ichi nezuro wakare. Chirwere ichi chauraya vanhu chiuru nemakumi mashanu nevasere, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana 35,994. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.